tambe mangwana. Usa tambe mangwana usihure. Usa tambe mangwana. Usa tambe mangwana usihure. Shime mangwana hashike. You never know.
Shime mangwana.